Vashandi vanofana kuziva kuti vari kutoshandira mbavha. Tingatarisa ufumi uripo munyika. Mabuildings ese akatomira. Ma 10-story buildings, 20-story buildings akatomira akatengwa nemari dzemapenjeni. Asi tingabvunza kuti vanhu vakabhadhara mari idzodzo dzemapenjeni vari kupi? Vakawanda vakataurirwa kuti mari yenyu yakatorwa neinflation.
Asi handi chokwadiwo here apa vamoyo nekuti kainflation yacho inenge yakati kwirei.
Vanhu pavaibhadhara mari dzavo dzaitenga mabuildings. Mabuildings acho iyo zvino ari kubhadharisa marentals neUS dollar. Asi munhu anoda kupiwa pensioni ari kupiwa 5 cents, kana kuti ari kupiwa 20 RTGS. Hanzi ndiyo pensioni yako. Vamwe vanotaurwa kuti hanzi yakatopera, yakarohwa neinflation mari yako. Asi building yacho iripo.
Izvi zvinorevei kunemi vashandi?
Sevashandi tinozoziva kuti tinoshandira mbavha, vanotoramba kutipa mari zvokutambira. Kana tapa vapa mari dzemapenjeni kuti vatichengedere, vanodibira. Ndizvo zvagara zviripo.
Tiri kuonawo kuti pane kunetsana ukuru pakati pevashandi nevashandirwe nenyaya yekuti votambiriswa pari yakaita sei. Vashandi vachiti vanoda kutambiriswa nemadhora ekuAmerica, asi vamwe vashandirwe vachiti havana mari. Zviri kufamba sei?
Kune vamwe vashandirwe vari kuzvitambira, kune vamwe vashandiri vari kutobhadhara mari yekunze. Vamwe vanobhadhara chikamu nemari yekunze, chimwe chikamu chibhadhara nemari yemunomu. Asi pane zvimwe zvikananda zvisingadi kupa vashandi mari yekunze, ivo vachiwana mari yekunze. Zviripo zvikananda zvakati wandei zvinonyima vashandi mari ivo vachiwana.
Ko mungaziva sei kuti vanayo mari yekunze iyi ivo vachiti havana?
Tinoziziva pavanotengesa zvinhu zvavo. Vashandi ndivo vanorisita mari idzodzo, asi havadi kubudisa kana senti imwe chete yekunze yekumerika kuti vachibhadhara vashandi vavo. Asi isisu seZCTU kana kuti isisu takamirira vashandi, takatoti ndizvo zvatinoda. Whether vari kuda kana havasi kuda, kana hurumende iri kuda kana haisi kuda,
sei muchidaro,
ndizvo zvatiri kuda. Nenyaya yekuti maketi haina kutibvunza kuti tinoda here kana kuti haisi kuda. Patinotenga mishonga tinochajwa nemari yekunze. Patinotenga zvinotibatsira tinochajwa nemari yekunze. Zvese zvatinoshandisa kugera musoro, kutenga matomato, zvese zvatinoshandisa paupenyu hwedu, kumusika mutema, mari vese vari kudaidzira mari idzodzo dzekunze. Saka ndizvo mari dzatiri kudaidzodzo.